na uze Studio 7 Muchidimbu Zim Minute zichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi na 7 PM. Nengo dzeZANU-PF dzinoratidzira dzichiti hadzisi kufara nekubiridzirwa kwadzinoti kwakaitwa musarudzo dzemaprimary ebato iri. Mutungamiri we MDCT va Morgan Tsvangirai vokurudzira nengo dzavo dziri kupinda musarudzo dzakazvimirira kuti dzirege kuita izvi kana kuti dzodzingwa mubato. Dare repamusoro-soro rozeya nyaya yekupikisa zuva resarudzo mangwana yakaturwa nemutungamiri wehurumende va Morgan Tsvangirai. Mutambi webasketball wemuZimbabwe Vitalis Chikoko ouya kuAmerica kuzoedza kuti awane mukana wekutamba muNational Basketball Association kana kuti NBA. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa naBlessing Zulu naJonga Kandemiri. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk na8:30 PM apo tichange tichikurukura nekusafara kuri kuita nhengo dzeZANU-PF neMDCT nezvemabatirwo akaitwa sarudzo dzemaprimary elections.